manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 10/2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokumbira vemabhizimisi kuti vavake zvivakwa zvakaparadzwa nemafashamu eCyclone Idai kuManicaland. Sangano reUnited Nations reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunodarika mazana mashanu kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa nekuda kwedutu mupengo iri hunosvika pamazana matatu nemakumi mana nevana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumbira vemabhizimisi kuti vabatsire nekuvaka zvikoro, zvimbuzi, dzimba, makirinike nemigwagwa izvo zvakaparadzwa nemafashamu eCyclone Idai kuManicaland. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura newe mabhizimusi pachiitiko chaitirwa paState House nhasi vaMnangagwa vakumbira vemakambani ari munyika kuti vabatsire kuvaka zvikoro, migwagwa, makiriniki nedzimba munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu eCyclone Idai. VaMnangagwa vati kunyange hazvo vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende kubva kuhurumende dzekunze, vedzisvondo, masangano anobatsira pamwe nevanhuwo zvavo. Pane basa rakakura kwazvo rinotodawo vemakambani emuno kuti apindire. Vakurudzira vemakambani kuti vasarudze zvikoro, migwagwa nemakiriniki zvavanoda kuvaka, vozivisa hurumende yavo.
We as Zimbabweans must stand up.
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kusimuka totaritsana nedambudziko iri. Tozongotsikirwa nekunyaradzwa pamwe nerubatsiro kubva kunze kwenyika. Tinovimba kuti tinofanira kusimuka sevanhu. Sehurumende uye semakambani akazvimiririra.
VaMnangagwa vati zvimwe zvikoro kusanganisira dzimba dzevagare vakawirwa nedambudziko remafashamu zvichanovakirwa pane dzimwe nzvimbo itsva, kwete kuvaka panga pane zvikoro nedzimba idzi sezvo vachiti zvivakwa izvi zvinogona kuparadzwa nemafashamu kana akaitika zvakare sezvo zvainge zvakavakirwa munzvimbo dzakadzikira dzinokurumidza kukanganiswa nemafashamu. VaMnangagwa vatiwo hurumende iri kushanda navana mazvikokota kuti vaongorore kuti chii chaizvo chakakonzera mafashamu aya. Vati vari kushamiswa nedzimwe mhando dzematombo akaonekwa muchimani mani avanoti hasati ozivikanwa kuti matombo rudzii. Vatiwo mamwe matombo makurukuru achakatsikirira vanhu uye sehurumende havana zvikwanisiro zvokuti matombo aya abviswe paonekwe kuti pane vanhu vangani vakatsikirirwa. Gurukota rezvematunhu uye vari sachigaro wekomiti yehurumende iri kutungamira kubatsirwa kwevanhu vakasangana nedambudziko remafashamu vaJulai Moyo vatiwo zvakakosha kuti vemakambani vabatsirewo.
Pane zvakasakadzwa nemvura iyi necyclone iyi zvinoda kuti zvigadzirwe zvakawanda zvimwe zvikoro. Nhasi tatichapila kuteno vanhu vaadhopta chikoro nokuti zvikoro zvakavhagwa iye zvino, saka toda kuti zvivhugwe vanotanga zvikoro.
Zvichakadai vemabhizimusi vanga vari pamusangano uyu vavimbisawo kuti vachaita zvese zvavanokwanisa kuita mukubatsira hurumende kuitira kuti vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu iri varerukirwe neupenyu. Mumwe wevana muzvinabhizimusi ava avo vanga vakamirira sangano revemabhizimusi vakaumba homwe yekubatsira vagari vekumanika lende ava iri kudaidzwa kuti Reboot Fund vashingi munyeza vati vatounganidza mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe madhora.
Taka raise by pledges yezvinezvi 38.7 million RTGS dollars. Ndo dzamo mugaba kare. Target yedu ndekuti ti raise 100 million. Asitofunga kutosvika ku 100 million.
Sachigaro wesangano renhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere. Vati sangano ravo richavaka chikoro chechimane mane secondary kuti chidzokere pachaive uye vachaita zvese zvinodiwa pachikoro ichi. Mutungamiri wekambani yeDoves vatalent mazivisa vatiwo kambani yavo ichavaka patsva zvikoro zvina munharaunda yechimane mane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuchimani mani nechipinge vanoti vari kutambira zviri kutaurwa nehurumende zvekuti hama dzavo dzinosvika mazana maviri nemakumi mashanu nevasere dzisiri kuzivikanwa kuti dziripi kubva zvakavhiringidzwa dunhu reManicaland nedutu mupengo recyclone Idai dzave kuiswa pavanhu vakashaya. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hapachisina tarisiro yekuti vakashaya vachawanikwa vari vapenyu. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunodarika mazana mashanu. Vanoti mai Mutsvangwa vanotiwo hurumende yave kungobatsira kutsvaga mitumbi kuti iradzikwe zvakanaka. Vamwe vane mwana akashaya aidzidza pangangu primary school kuchimani mani anonzi Boniface aive nemakore gumi nematatu ndiva Sudet Takawira vatataura navo nhasi.
Mwana wasaika musi wa 15 March iri nguva yemanhu iri kutangira kuma 8 o'clock. Saka angotorwa tiri mumba neguru hatina kukwanisa kumuona. Akatorwa ari 2. Vanhu vati ndiye takazononga after the following day. Hatisati tamuona.
Saka muchiri kuenderera mberi muchimutsvaga?
Ya, tiri kuenderera mberi nekutsvaga zvese.
Tanzwa hurumende iri kuti haichatarisire kuti vanhu vose vakashaika ava panguva iyoyi vachawanikwa vari vapenyu. Chaya kuita iko zvinezvi kungobatsira kuti itsvage mitumbi. Muchine chivimbo chekuti munoona mwana ari mupenyu here kana kuti makungotsvagawo mutumbi?
Tarisiro yekuti mwana tokwanisa kumuona ari mupenyu hatisinaba. Hatizi takungoita nezvedai taikwanisa kunge tikwanisa kuonawo pane bhodhi yake tinichengetosemachengetero akaitwa.
Takanzwawo vekuSouth Africa vachiuya nembwa dziya dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu. Imbwa idzi dzakambosvikawo here kumusha kwenyu?
Ya, dzakatangira kungangu kuchimanimani ndoko dzakatangira. Asi hadzina kukwanisa kuloketa kana bhodhi yemunhu wani akafa. Dzaingoita dzaikwanisa kuemba pasipo pabudzozwa kuti pane chimereki. Vose aisa mapegi kuti apa pane something chetiri kutarisa kunge tii kuti munhu kana kuti. Vongotenderera nzvimbo yedzese vakamaka about 15 positions. Apedzomaka 15 positions idzodzo mukuchezwa kwadzo. Hapana mutumbi wemunhu kana hwana hwakabuda pachena. Asi mumwe wacho maingobatwa huku dzakafa nedzimwe dzese dzakabuda dziri mhenyu mbiri. Masiweji akaputika.
Saka imi muri kupi? Muri kuwadhani kunzvimbo ipi?
Ward 15 kuchimanimani mungangu.
Mugari wekungangu kuchimanimani vaSudet Takawira vachitaura vari parunhare vari kungangu kwakare. Vaimbova sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi vatemba muliswa nhasi vaudza komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yeuori yavari kupomerwa nevamwe vavo kuti muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia munhu anoita zvechitsotsi uye vakatovarambidza kutaura pamusangano wavakaronga pakati pavo ivo navatundia nenhengo dzeparamende namuzvina bhizimisi vaJames Ross Goddard. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipa uchapupu nhasi kukomiti iri kuvaongorora, vamuliswa vabvuma kuti musangano wavakapinda wainge warongwa navatundia avo vainge vavimbisa vaGoddard kuti vaikwanisa kubatsirwa nekomiti yezvemugodhi kuwana kontrakt yekuchera marasha kuwange. Asi vamuliswa vati vakaudza vaGoddard kuti havana rubatsiro rwavaikwanisa kuvapa uye vaifanira kunoona gurukota rezvemutemo sezvo kambani yeHwange Colliery yainge yave pasi pegurukota iri nekuti yainge yave kuvakiri kudiridzwa kana kuti reconstruction pachirungu. Vamuliswa vati vakarambidza vatundi yakutaura nekuti munhu wavanoziva setsotsi uyewo munhu aimbenge apa umbo kukomiti yavo mairano nezvaitika kukambani yewange.
He's a criminal, he's a con artist, and I will not be in a meeting where there's somebody that I don't trust.
Mbava, economy. Yeah, ndingapinde mumusangano mune munhu asingavimbi.
Varamba kuti vakakumbira mari yecheo kwomuhomwe uye vati vakakatya madzwa kuti vagodhati vaida kubatsirwa nemunhu akaita savatundia ivo vari munhu anozviitira mabhizimisi ake uye vachizivana nemutungamiri wenyika. Vamuliswa vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaPrince Vanda navaAnele Ndebele vemDC vari kupomerwa mhosva yekukumbira zviuru mazana mana zvemadhora semari yekuti vabatsire vagodhati kuti vakwanise kuwana contract kuwange. Asi vese varamba izvi vachipawo umbo kukomiti iyi vachikomba varamba kuti vakakumbira mari kuna vagodhat vachikomba vati vatundi yavane chikwereti chavo chemadhora zviuru zviviri nezana remadhora ekuAmerica uye vakaenda kumusangano navagodhat sezvo vainge vaudzwa navatundi yakuti vagodhat vainge vauya nemari yekuzovabhadhara. Vati vakaperekedzwa navasivanda navandevele kunotora mari yavo uye vainge vasingazive kuti vagodhat vaida kutaura nezvekuwange. Vatiwo vakazokoka vamuliswa sezvo vaiziva kuti vatundi yamunhu anoita zvechitsotsi.
Nyaya yacho imari iyo vaiziva bekuzi yakataurwa mugomiti, saka vaitozviziva izvo. Ndomandatora ndevechisinzi varitoya shepa zvitsotsi nokuziva totumenuya. Saka ndaida kuti chingova zvipachira kuti chikova mari yavo.
Vachikomba vabvuma kuti vainge vapa vagodhati akaunti yavo nokuti vainge vaudzwa navatundiya kuti ndivo vaizobhadhara chikwereti chavo. Vati vanobva vese kugokwe navatundiya uye vaitomboda kuvasungisa asi vakuru vakati vasamusungisa sezvo ari mwana wekumusha. Vatiwo havasi kufara kuti vave kushungurudzwa nenyaya yekuti vatundiya vari kuramba kuvapa mari yavo kubvira muna 2011. Vasivanda varambawo kuti vakakumbira mari yechoko muhomwe kubva kuna vagodhati vachiti vaka perekedza vachikomba kuenda kunotora mari yavo kuna vatundiya. Vati vakatozoziva nezvenyaya yekuti vainge vakumbira choko muhomwe munyaya dzaibuda muHerald uyewo pavakashedzwa nemapurisa.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Goddard saying that murunga bvuma kubhadhara mari yako. But I didn't hear Mr. Goddard himself.
Nezuro, vatunje vakaudza komiti kuti nengo dzeparamende idzi dzainge dzisina kutsvaga chioko muhomwe kuna vagodhat asi kuti vachikomba ndivo vaida loan kubva kuna vagodhat. Vagodhat nezuro vakaudza komiti kuti vainge vakumbirwa $400,000 navatundiya ichinzi yaidiwa nenengo dzeparamende idzi. Vati vakaramba kubhadhara mari iyi uye vakazonoudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi izvo zvakazoita kuti ibude pachena. Vagodhati vakati vatundiya vainge vakavaudza kuti vainge vatumwa nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise zvinhu mukambani yeHwange Colliery. Komiti iyi iri kutungamirirwa naIshe Charumbira yapedza kunzwa umbo nhasi uye ichazeya zvayanzwa yozonyora gwaro raichatura kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan varatidzira pedyo nemuzinda weMauto muguta guru renyika iyi reKhartoum. Aka ndeke chishanu vanhu vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vasiye basa. Vanhu vemuAlgeria vapinda mugwagwa yemuAlgiers vachiratidzira kusafara kwavo nemunhu asarudzwa kuti ambobata chigaro chemutungamiri weparamende vaAbdelkader Bensalah vachitiwo vose vezvematongerwo enyika vanofanira kusiya basa. Pave nemaoniro akasiyana pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti ichapa magwaro ekuzvarwa pamwe nekufa kuvanhu vakavhiringidzwa nemhirizhonga yegukura hundi iyo yakaurayisa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Hurumende yakazivisawo kuti ichabatsira mukufukunura nekuviga patsva kwevakashaya munguva yegukura hundi iyi.
munyori mbazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakazivisa nezuro kuti hurumende ichatorawo matanho ekudzivirira vakakanganiswa negukura hundi kuti vasununguke kutaura zvakaitika kwavari. Izvi zvasimudza mutauro muvanhu vamwe vachiti hurumende inofanira kungodya imbwa hono kuburikidza nekungobvuma kuti ndiyo yakakonzeresa kuurayiwa kwevanhu yokumbira ruregerero. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ uye vari nhengo yeMDC Dr. Takavafira Zhou vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hapana chitsva pane zvose izvi sezvo hurumende yava Robert Mugabe yaingopawo vimbiso dzakadai asi pasina zvaizoitika kubatsira vane dambudziko.
Ndofunga Zimbabwe inonyatsoziva kuti new dispensation i-government inoda kufambirira mberi isingadzokeri kumashure. Saka this is a positive move kuno mwana woga woga womuZimbabwe, nokuti hazvigoni kuti munhu atambure ari munyika make. Saka hurumende kana ichinge yaona kuti dambudziko rakaita saroro rinogadziriswa sei, haleluya, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinotambirwa nomunhu wese muZimbabwe.
Pane vari kuti dai hurumende yangobuda pachena kutora yatingati responsibility nekukumbira ruregerero kuti ndo yakakonzeresa kufa kwevanhu ivava, kuti nyaya iyi gadziriske ichingobuda pachena vachifananidza nezvakaitwa kuRwanda, imi munoti
dambudziko rina maZimbabwe nevakati wandei, especially vanoongora nezvepolitics, ndorokuti havadi kufambira. Ndofunga gore roga roga muno muZimbabwe tinocelebrata musi wa22 December yatinoti Unity Day. Ndo saka muchiona nhasi kusina chinhu chinonzi ZANU, kusina chinhu chinonzi ZAPU, asi tava neZANU PF, epati iri kufambira mberi inogadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ko, nyaya yekuti zvagara zvichingotaurwa nehurumende kubva kare kuti nyaya yegukura hundi yakutariswa vanhu vachibatsirwa vachidi asi hapana chinozoitwa, hanzi zvinongoperera mukanwa.
But anenge achiraisa those issues ika anofanira kuenda to the responsible authority. Izvi hazvisati zviri zvinhu zvinokwanisa kuanswa nomunhu wani kana kuti nani, kana zvinopfungwa nomunhu wani kana kuti nani, asi kana chiri chishuviro chemhomho yeZimbabwe, iyezvi zvinofanira kuti zviitwe.
Tine urombo vateereri vanga vachitaura avo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANUPF vagadzira chirumhanzu, vanga vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Iko zvino regai tikupe imwe hurukuro yaitwa naJonga naDr Joe.
Ndofunga Zimbabwe inonyatsoziva kuti new dispensation igov.
Dambudziko ririko ndeyekuti izvi nevamugabe varipo ndo zvavakambotaura. Ava vamunangagwa vaakungodzokorawo zvakambotaurwa navamugabe. Vanhu vanonakirwa nokungotaura zvakanaka kana vasangana kuti vaenda kumatebhereleni. Asi pane mutsauko pakutaura nokuita, nekuti hurumende yeZANU inozikamwa nokutaura zvimwe zvakanaka asi isingazoziiti. Saka hationi zviri zvinhu zvichazoita, asi ndingati zvinhu zvakanaka kuti vana vakawanda vana vabereki vakatsakatika vasina mabirth certificate vakwanisewo kuwana mabirth certificate, nokuti iko zvino mutemo unonetsa kuti awane birth certificate because haana baba haana mai.
Tingati here iro danho ratorwa nehurumende iri kutambira kuti hurumende ine chekuita nekufa kwevanhu ivava, nokuti vakawanda vari kuti dai pakumbirwa ruregerero kana kubudiwa pachena.
Dambudziko ratinaro ndokuti hatizivi kuti vaizvitandiwa nani, hatizivi kuti vanga vatumwa nani. Kana hurumende ichida kuda danho rakanaka, inofanira kubudisa pachokwadi kuti ndiani waituma vanhu ava kuti vanouraya. Hezvo ndivanani vakauraya vakawanda? Chocha Truth and Reconciliation Commission, because hatingandokangamwira ani ndakaurayirwa hama. Tofanira kuziva kuti uyo waiuraya aiurayire hama yangu, uye anga atumwa nani. Toopena mahunzu aya andourwa mukati, tomaklina kuti kana akuvhara akupora anopora zvakanaka asingasiurwa mukati. Saka marodzo navanhu aya hatingaone angapera except kuti vaziva kuti ava vakafa apapa vakaurawanangana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC vatakavafira Zhou vachitaura vari parunare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Utungamiri wevanhu kadzi hutsva wemovement for democratic change kana kuti MDC mudunhu reBotswana hunoti huchashanda zvakasimba nechinangwa chekusimudzira vanhu kadzi muupenyu hwavo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weWomen Assembly MDC mudunhu diki reBotswana amai Judith George vanoti vachaparura zvirongwa munguva pfupi inotevera zvakanangana nekusimudzira vanhukadzi muupenyu hwavo.
Tanga titori neurongwa hwekuti kana tasangana toda kutosangana tiende nzvimbo dzakafana ne kuGWST nekuno kutokweni kunomera matruck uko nekumukotitani kunomira vanhu vanozvitengesa miri kuti tione kuti tingataure navo here nenzira ipi yatichataura navo kuti vatinzwisise, and then tovaisa mumusangano. From there musangano tinopota tichitaura navo zvakanaka tichivadzidzisa kuti vasiyane nezvavari kuita.
Sebato guru rinopikisa muZimbabwe amai George vanoti MDC inofanira kuratidza kuti inokwanisa kutonga kuburikidza nezvirongwa zvinoburitsa vanhu muurombo.
Is either kuti tisingatarisiri vanozvitengesa chete. Kune vamwe vanenge vachida mapeace jobs, kune vamwe vanenge vachida kushanda kana mabasa akasiyana siyana, kune vanhu vane macertificates avo. Saka tinenge takatarisira kuti vanhu ivavo vange tinge tichagara pasi semenuing yese kutogara pasi sedistrict tese maleaders, and then we start to talk about that, all those issues.
Vachangosarudzwa semutevedzeri wekomiti yevechidiki yeMDC mudunhu diki reBotswana muzvare Talent Colamboni, avo vane makore makumi maviri nematatu, vanoti ruzhinji rwevechidiki ruri kurarama upenyu hweumbavha nekuita zvepabonde nokuda kwekushaya hurumende nehanya nevanhu.
Sevana vechidiki takabva muZimbabwe tichida kudzidza, and then vamwe havana kupedza nekuda kwesituation iri muZimbabwe. Vamwe ndovakapedza but havana chavakabuda nacho, and vamwe ndovakapedza vakapasa but mabasa hakuna.
Muzvare Kulamboni vanoti vakafuratira kumusha kwavo kuGokwe nokuda kwekuti nzara yakanga yovatambisa chamutengure, apawo vabereki nevanin'ina vavo vachida kuenda kuchikoro.
And then we came here kuBotswana kuti tisvake mabasa. Mamwe ari kuwanikwa, mamwe haasi kuwanikwa, so topedza vamwe vechidiki sevakomana, they are doing drugs. Vechidiki vasikana vari kupinha mabhawa nekuzvitengesa.
Sachigaro weMDC mudunhu diki reBotswana vaJohn Pamire vanoti vachaedza kushanda nesimba nechinangwa chekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinovhota kuitira kuti hurumende ichinje.
Saka taungoti sezvo executive yaipo taakufunga manje kuti tichibuda tichiendawo kuna Namahala Pay, Lobatse, France Town tichiseta mabranches kuitira kuti tichitanga kubata vantuwani vanhu vakati wandei. Takazokwanisa kuti tipuhwe district status. Saka zviripo ndo zvekuti now challenge yatava nayo ndeyekuti tichititanga kudi kuunganidza vanhu vange vanofanira kuti vadarike nhamba yatakakwanisa kuti patakatanga takaunganidza vashoma vatakakwanisa kuti vaende kunodi kunovhota. Saka toda kuedza kuti tione kuti tingawana nhamba iyoyo seingakwanisa kuti izive here nezvechi nezvemusangano wedu munombosana. At least tikakwanisawo kuti tisvikewo more than million zvinokwanisa kuti zvidi zvikwanise zvigonotipawo change.
Vakasarudzwa semurongi wemisangano vaEriot Mavoko vanoti shuviro yavo ndeyekuona ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe urwo runogara muBotswana ruchienda kunovhota musarudzo inotevera.
Chinomboita kuti tinge tiri muno chii? Because kwa kwedu muno idambudziko redu neyo dambudziko ravo zvakare senyika. Hatifani kunge tiri vashanyi vanouya nenhamba yatiri nayo muno muBotswana zvokuti tinotoita almost 50-50 nepopulation yavo. At least vanhu vaifanira kuuya kunoshanya vachidzokera mushaka wavandizvo. But now mamira zvakaita ndeyekuti kuZimbabwe hakusi kugarika zvakanaka, upenyu huri kurwadza. Saka ishungu dzekuti tirwire nyika yedu, but at the same time watinawo watigere munyika mavo vanzwisise kuti kana tichi tiri kurwa, we don't mean like we want to cause harm in their country. We are just trying to mobilize our people kuti next election iri kuuya 23. We know that everybody anenge ari ready to try, guys. That one is a national process. Inoda kuti munhu mumwe nemumwe anga achiita chidanho chake.
Bato reMDC riri kuita makongress ayo mumatunhu ayo 13 segadziriro yekuita kongress huru mwedzi unouya. Botswana iri pasi pedunhu guru reSouth Africa. Kusvika pari zvino, matunhu makuru matatu anoti Matabeleland and South, Matabeleland and North neNorth America akaita makongress awo mukupera kwesvondo, uye ose ari matatu akadoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vave mutungamiri anosarudzwa pakongress ichaitwa mwedzi unouya. uwandu wazizwarwa ze Zimbabwe zinogara nekushanda mubotswana unodarika milioni imwe chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muhaboroni muno mubotswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tomboenda kuna Marvelous achitipa zviri kutaurwa nevateereri vedu padande mutande reFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nhasi. PaFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kutarisa zviri kutarisana neavo vari kunzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo reCyclone Idai.
Makadi iko vanhu vekustudio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndo vabati vevanhu, vatungamiriri. Voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira, pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi. Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsitsi nevanhu vekuchimani mani. Nekuda kwekuti kana vanhu vachiba zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi, unoda kupfuma kusvika munzara here?
Makadi vashamarove Studio 7, starangu ndonzi Timan. Ndirikuhwa kunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita zvinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa, vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa. Zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo nemazvo, mapurisa anengashanda nemazvo.
Ndiri kusouth Africa. Nonsendai. Ndaitoona sekuti maNGO dai kuti maNGO vanhu vakaita vana Red Cross vazotakaona vana macheso vana baba macheso aya vachiita kutambidzwa nekafu. Na NGO wana Afrika ndio unoshipinda kuzodzika pasecha kune vanhu. Nekuti izvozvi zvese zvinoitika takatozviona mazuva etaitokura taitonyima chikafu zvose autogupu uibwe zvakaomarara musoro. Tandinoziva ukaba tuende kuRed Cross tambira chikafu kuRed Cross hauende akapfeka nhumbi dzebati ende haana bati rawakarerekera. Nekuti zvinorwadza kuti isisu vatikuma kuSouth Africa tikutsikirirwa nezonophobia. Tatumidzira chikafu kumusha vanhu vakupfeka matiketi. Tiketi takatizira chee ndiye aundipfekeni ndakakutumira kuti chikafu. Akomana akubaziva takazvi. Saizvozvo avo vapedza avo masoja vaarara kuti makadzedo vati akomana kubva kuti kurupiswa makutarupisa kumusana kumu. Motorupisa kudungu. Zvino totizire timani.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi cheDiaspora Forum tiri kutarisa nyaya yeGukura Hundi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa idea pera rigaiti mbotarisa msoro inau zvakare. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vokumbira vemabhizimisi kuti vavake zvivakwa zvakaparadzwa nemafashamu edutu mupengo kana kuti Cyclone Idai kuManicaland. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti wandu wevanhu vafa muZimbabwe nekuda kwemafashamu emvura aya hunodarika mazana mashanu, kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanodarika mazana matatu chete. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngolwesithathu mhla ka 10 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje.
This is why I call you. That is industry and commerce. What can we do? I have one answer.
Lokhu yikho engilibizeleko njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho ngenyanga edluleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uhulumende weZimbabwe usethengise ilizwe enxa esithi usehlawula abalimi abamhlophe.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and he will have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates
unye kudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona.
Imizamo kahulumende yokuthi udaba lwegugurawundi lungabinzi indaba phenduli lisola ngabadabuka esigabeni seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai ngenyanga edluleyo ezabelweni zeManicaland leMaswingo balahlekelwa yimizi lempahla. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcwele.
Emhlanganweni owenzelwe emzini wakhe weState House eHarare, uMnangagwa uthe uhulumende akalayo imali enele ukusiza wonke abalahlekelwe impahla, yikho ekubone kufanele ukuthi abanxuse bacebisane ukuthi bangasebenzelana ngayiphi indlela ukunceda abawelwa ingozi.
This is why I called you. That is industry and commerce. What can we do? I have no answer.
Lokhu yikho engilibizeleko njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo ukuze labo abanelisayo bacabangisise ngakho bazibuze ukuthi bengasiza kanjani.
UMnangagwa uqhubeka wacela amakampani wonke yaselizweni ukuthi ancede ngayo yonke indlela izabelo ezawelwa ingozi yecyclone Idai, akhethe ukuthi iziphi izikolo, amabholoho, imigwaqo loba izindlu abangazilungisisa kuleyo ndawo. Uthe amakampani azakwakha izikolo lemigwaqo alakho ukunikeza amabizo alezo zakhiwo ngamabizo amakampani abo ukwenzela ukuthi izizukulwane zibe kwazi ukuthi yibo abazakhayo. Umphathi Ntambo ubona ngobudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba wonke umnumzana Sibusiso Moyo uthi kuqakathekile ukubambana ngesikhathi sengozi.
Yinto eqakathekileyo kakhulu ngoba upresident ubone indaba le efele iZimbabwe, asikaze sibe labantu abafileyo kanje elizweni leli ngemuva ngaphandle kwempi abantu abafaya during the war. Kodwa kathesi upresident uthethe ibandla leli ukuthi amabhizimisi babuye labo yezithuthuko konke le ndaba zabo ukuthi labo bapledge ukuthi izibhedlela abangazithatha yiziphi, izikolo abangaziyakha yiziphi.
Lokhu kugcizelwe ngumphathi Ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Thembiso Nyoni othi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lungezelele kulolu oluqoqe elizweni.
Bona ngani kuhle kakhulu iZimbabwe isiyamangalisa ukuthi ngale disaster sithengisele ukubambana, sathengisele ukuthandana, sathengisele ukusebenza la ndawonye. Njalo I think limzila ukuthi upresident ubebonga kakhulu ukuthi abantu abakwenzayo uhulumende uyabonga. njalo lalokho abafuna ukukwenza. Siyabonga kakhulu ngoba ngaphandle kokubana sizenzele thina njengamaZimbabweans, siyaqala siloke seyemi kwabanye abantu, siseyiswa njengesizwe esikufunayo ukuthi sime sodwa, sizimele, sithandane, sithengisele amanye amazwe ukuthi lathi kukhona singazenzela khona.
Ispa Zimbabwe ithembise ukubhadalela abantwana beshimani bani angamakhulu amahlanu 500 indleko ezifundo ezikolo eziseduzane leHarare, ukuthi iPro Plastic ithe iza kwemba izibholane ezingamashumi amabili lanhlanu 25. Itenawu layo ibuye le mpahla yokufulela izikolo zonke zeshimani mani. Inhlanganiso yabachola impuphu lefulawa eGreen Millers Association of Zimbabwe layo ithembise ukusiza ngokudla kwabantwana bonke bezikolo ezizabeleni ezelwe ingozi. Kodwa umnumzana Anele Moyesa kamuzi Harare uthe loba kuluhlelo oluhle olwenziwa nguhulumende kulusiza ukuthi sokuqhamuke udaba lokuthi sokulabanye asebebanjwa betshontsha loluncedo olubuthaniswayo.
Mina njengomhlali weZimbabwe ngiyafisa ukuthi bonke laba abafake izithembiso phambi kukapresident bazagcwalisa izithembiso zawo. Njalo siyakhala ukuthi abanopresident engafaka ama-measures ukuthi lezo zinto eziyabe zifakiwe ngabantu tholakala siya abantwini laba abamele bavale njalo lobudlwangudlwangu lokutshontsha.
Lokhu kuza ngemva kokuba ngeviki edlulele kubanjwe amadoda ababili edolobheni leRusape abafunyenwe bethwele impahla ecazelwayo ukuthi ibitshontshwe eshimanimani zithethwe kulezo okumele zisize labo abawelwa ingozi. Iningi labantu lithi kuza kuba nzima ukuthi uZulu athembe uhlelo lokubuthanisa usizo okwenziwa elizweni lonke ukuthi ngempela luzaqondiswa kulabo abawelwa ingozi nxa uhulumende engaphuma egcekeni ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokwabela lolu sizo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uvele ehleze esolo kakhulu ngokwehluleka ukulungisisa ingozi ezifana lale ngokungabeli imali enelayo esikhwameni se-Disaster Management Fund lapho ehlela inhlelo zendlu kahulumende e-budget eyiwe ekade izaphathisa ngesikhathi esinje. Mele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Amalunga edale lePhalamende ayengawe committee ebona ngokwenjiwa kwemigodi eyayikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa atshele icommittee edingisisa ngalolu daba ukuthi umnumzana Shepherd Tunjia owayeqoqa ukuthi behlangane losomabhizimusi umnumzana James Goddard uvele liqili okungafanelanga lithenjwe. Amalunga la abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wali committee, umnumzana Leonard Chikomba webandla lezanu PF omela igokhwe eKabuyini, umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe lomnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North bobabili bengabe bandla leMDC. Umnumzana Mliswa uzimele betheswa icala lokuzama ukwamukela imali efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola i-$400,000 kumnumzana Goddard owayefuna ukutshala imali kunkampani yeWange Colliery. Asizweni amazwi kamnumzana Mliswa esithi umnumzana Thunjia kathembeki.
He's a criminal, he's a con artist, and I will not be in a meeting where there's somebody that I don't trust.
Umnumzana Chikomba uyavuma ukuthi wamnika umnumzana Goddard okwebhanga isithi mhlawumbe nguye ozabhadala isikwelede alaso kumnumzana Thunjia.
Yeyo imali yobayizwa because yakatwa kumvumisi. Saka bayizisele izinto manje kuba ndibisisi. Baroya, Shepherd Tots, lumusiwa, Tots nemiya. Saka dada kuthi singwazi bashela kuthi singwa mali yami.
Umnumzana Spanda uthi wamphekelezela umnumzana Chikomba kumnumzana Goddard ngoba isithi udaba lolo alula kwenzalo kwewange.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Goddard saying that murunga vuma kubhadala mari yako. But I didn't hear Mr. Goddard himself.
Umnumzana Goddard laye usanda ukugcizelela amazwi afanayo phambi kwedale leli esithi umnumzana Thundia nguye owayefuna ukufunjathiswa, njalo umnumzana Chikomba wezanu PF nguye owamnika imininingwane yebhanga lapho ayengafaka khona imali.
Okay. Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi inyathelo likahulumende weZimbabwe lokufuna ukuhlawula abalimi bamapulazi amakhulu inenge labo kungabamhlophe abathathelwa lawo mapulazi lifana lokuthi uhulumende usethengise ilizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba eJohannesburg lamhlanje, umnumzana Malema uthe wethusa ukuthi izalwane zeZimbabwe ziphakathi kokuhlupheka ngokuswela phose zonke into eziqhakathekileyo empilweni. Kuzwakala uhulumende sithi kule mali ezasetshenziswa ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi. Uthi linyathelo eliyingozi leli elenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and he will have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates
kunye kudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona. Akufanelanga bahlawulwe. Lowo ohlawula labo abatshontsha umhlaba ngumthengisi. Ngalokho uMnangagwa ngumthengisi. Besicabanga ukuthi uzaletha inguquko eZimbabwe kodwa uqhubeka esenza kubi okwedlula lokho esakubonayo.
Ngesikhathi ememezela inhlelo zokusetshenziswa kwemali lonyaka, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wamemezela ukuthi uhulumende usebeke eceleni amadola izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili $18 million ukuze ahlawule abalimi abathathelwa amapulazi. Le yinto esanda kugcizelelwa nguhulumende emalangeni asanda kwedlula esazisa ukuthi lolu hlelo seluzaqala. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana William Pofu uthi kusobala ukuthi ngokwenza lokho uhulumende udala amanye amaphutha ezama kulungisa elinye iphutha.
That is the problem whereby political elites or reasons of political expediency and opportunistic searches for cheap credibility.
Lolu luhlupho olutshengisa ukuthi inkokheli zezombusazwe zenza loba yini ngenjongo yokuthi zemukeleke emehlweni abathize. Benza nje into ekhombisa ukuthi abacabangi ngendlela efanayo laleyo abaqhuba ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi.
Kulabalimi abafika izinkulungwane ezine ababela amaplazi kungakaqala uhlelo lokwabiwa komhlabathi. Iningi labo bakhitshwa ngodli ngesikhathi ababengabalweli bempi enkululeko loZulu Makhaza bethatha amaplazi phansi kohlelo obulusekelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Griffin Mkhwebu uthi kavumelani lokuthi uZulu elamba kuthiwe uzathathwa imali iphiwe labo abathatha amaplazi ngodli.
Mele sizibuze umbuzo ukuthi bazabhadalwa imali eizovela phi ngoba iZimbabwe kwayona njengamanje ayela mali yayo. Imizamo nje eyokuzama ugaya amavoti lokuzama ukuthandwa kanti isikhathi kusenzakala ukuthatha umhlaba laye umongameli wayekhona. Njalo irresponsible uhulumend bekumele ukuthi yena aqhamukele siphakamise ukuthi iZimbabwe singayivusa kanjani, imali singayithola kanjani ukuthi ilizwe livuswe.
Kwele South Africa ibandla le-EFF yilo eliqale ukufunga ngamandla lifuqa eminyakeni emithathu edluleyo lisithi amakhiwa athola umhlaba ngodlinge esikhathi sombuso wamabhunu kufanele awuthathelwe lo mhlaba kungenasihlawulo. Okwakhathesi le yindaba isisekelwa liningi lamabandla ezombusazo osokwenze uhulumende ethule uhlelo lokuguqula isisekelo sombuso ukuthi amapulazi la athathwe ngokusemthethweni kwelambadalo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Live talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lombhoqazo weGoground. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
ukulwisana phakathi kwabebutho lika General Khalifa Haftar we-Libyan National Army olwisana lenhloko kahulumende uFayez Sarraj elisekelwa ngamazwe omhlaba bebanga ukuthatha isigodlo se-Libya eTripoli kubikwa kuqhubekela phambili. Lokhe kwabulawa umongameli Muammar Gaddafi ngomvukela wawusekelwa ngamazwe angentshonalanga ele-Libya lisazange laba lilizwe elilokuthula. Amalunga idale lephalamende yakwele New Zealand asevotele ukwaliswa kokuthengiselwa kwabantu makhaza izikhali zebutho ezinjengombhobho osetshenziswe ukudubula lokubulala abantu abangamashumi amahlanu enkonzweni yamakholwa esimoslem edolobheni leChristchurch ngenyanga edluleyo isekela inyathelo elithethwe yinhloko kahulumende uJacinda Ardern. Imizamo kahulumende eyokuthi udaba lwe-ground lungazaba insindaba phendula ngokuvumela abathintwa yilumbhoqazwe ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lokunye solusolwe ngabanye abadabuka esigabeni seMandebeleni. Umongameli Mnangagwa wenza umhlangano lenhlanganiso yezizimeleyo kobulawayo eziphansi komanyano we-Matabeleland Collective. Bexoxisana ngodaba lolu kwathi izolo wasethumela isiphathamandla sakhe kugatsha lwezomthetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuze ethule osekuzenziwa ngodaba lolu okubalisa ukuthi uZulu esekhululekile ukuxoxa ngodaba lolu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo othi akukedluli inyanga ezimbili bedilizelwe ibhakane abalifaka njengesikhumbuzo sabafa ngegugurawundi eBhalakwe.
Indaba leyi sina njengebandla le-MRP asondaba esingani sibehuha ngayo ngoba sinanzelela ukuthi uMnangagwa ngakabi serious ngokulungisa udaba lwegugurawundi. Okokuqala, before akhulume ngodaba lama-birth certificate, lama-referrals and into zonke lezi azibalisayo, sicabanga ukuthi kumele a-acknowledge kumba vuma ukuthi okokuqala uyi-perpetrator yegugurawundi. Hence isikhathi esiningi sihlala sikhuluma nge-truth, justice and reconciliation commission esicabanga ukuthi kumele ibunje ukuthiwo ukuthi kathi owayenza lokhu ngubani njalo wayekwenzelani. Lokhu ukuthi agijimele ukukhuluma ngendaba yama-birth certificate, lama-referrals lalokho okunye akubalisayo, cabanga ukuthi kakho sinsiye ngendaba leyo. Ufana lo muntu nje athatha uswazi akathi umntwana akhe angakhala abe semthengela isiwiji emqhubele. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi bengathatheka ngohlelo lukaMnangagwa lolu becabanga ukuthi uMnangagwa usinsiye kudaba lwegugurawundi bazakhala ezimathonsi, ngoba uMnangagwa sicabanga ukuthi ukhala nje inyembe zengwenya engathi ngesilungu is shedding crocodile tears ngasikhangele udaba lwegugurawundi olombhukazwe lolo. So thina njengebandla asonto esilehuha layo ngoba sicabanga ukuthi okunye uyenza lokhu ngendaba yokuthi ufuna ukuziya ku-international community ukuthi abonakale sengathi udaba lwe-genocide luphethe kanti kaluphathanga, udlala ngempilo zabantu bakithi.
Manje lina belikhangelele ukuthi aluphathe njani udaba lolu ukuze sithi thina hayi lapha uzamile.
Indaba yokuqala baba, njengalokhu kukhomishini yaseHarare kufa abantu kudaba laseHarare kufa abantu abangu-6 wasetha okwathiwa i-international commission. Sicabanga ukuthi bekufanele ukuthi aqale asethe i-international commission ezabanjwa ngabantu abangalakwenza lo daba lwegugurawundi, ngoba sicabanga ukuthi indaba iqalela ekuthini iqiniso kalivele ukuthi kathi umbhuqazwe wavele wayenziwa ngubani njalo ejongeni njalo kulabantu abangaki abafayo labanyamalelayo. Ngoba ama-figures lawa ama-estimates athi over 20,000 people, thina sicabanga ukuthi indaba yombhuqazwe mhlawumbe vele iyedlula i-50,000 kusiya ku-100,000 abantu ababulawayo, ngoba kulezinye izindawo ezikhona zizwakala kathesi ezilama mass graves othola ukuthi ibhuku elinjengale liyana LSCCJP u-Breaking the Silence alizivezanga lezi ndaba. So kuyasicacela ukuthi iqiniso ngembhuqazwe kalikavezwa. So singabamba inhlwa ngekhanda sicabanga ukuthi uhlupho lombhuqazwe ikuswelakala kwama-birth certificate lama-referrals siyabe singakaqalisi. Thina esikufunayo ukuthi kube le Truth, Justice and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo kodwa bangalani lokwenza lokwenza elizweni leliyana, ngoba sicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa nguye owadala lo mbhukazwe njalo nguye okumele abotshwe asiwe e-International Court of Justice ukuze kuyecutshungulwa ukuthi abantu bakithi babulawelani.
Lokhu kuyenzakala ngemva kwamalanga amalutshwana kube lokukhangela singathi thina lesikhumbuzo sabantu abafa kumbhuqazwe weRwanda. Ungathini wena ngalo?
Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kuyadanisa ukuthi isihulumende kaMnangagwa through udeputy wakhe uChiwengwa ubonakala esiya eRwanda ukuyakhumbula abantu bombhukazi waseRwanda kumbe abe-genocide yaseRwanda, kodwa ekhaya ngapha bengavumi ukuthi khona khona abantu bakithi bababulala ngombhukazi. Yikho ngisithi mina kuyindlela yokuvala abantu bakithi amehlo. Ngoba ukuqala usananzelela ukuthi isikhathi sonke lesi besibotshwa sibotshela indaba zombhuqazwe, kunyanga edlulileyo nje kuqeda ukutshontshwa iplug ekade ifakwe libhethi likazulu eBhalagwe. Esicabanga ukuthi isigangi sikahulumende bona abantu be esingathi ngama-CIO abayenze into leyana yokutshontsha iplug liyana, baphenduka nje bevuma ukuthi hhayi udaba lolu sokungakhulunywa ngalo kungala muntu obotshwayo, kuthatha amadeyi ama-birth certificate lama-death certificate into ezinjalo, ngendaba yokuthi bazenza abantu asebephendukile ngoba sebevela bona udaba lombhutazi eRwanda.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amanye amakhosikazi ahlala kwele Bhilithane ahlangana enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eFacebook ngomnyaka ka-2017 asebumba inhlanganiso abayipha igama lokuthi kuwe babakazi bele njongo yokuphathisa abaswelayo eMathebeleland. Ngempela viki edlulileyo babe lomcimbi wokubuthanisa imali edolobheni leBirmingham eBhilithane. U-Ezra Chisa Spanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baze ngobuningi emkhosini wobuthanisa imali yenhlanganiso yabo mama abazibiza ngokuthi kuwe babakazi. Unkosazana Nasi Samkandla ngumgcini sihlalo walenhlanganiso.
Sihlangene singabomama beqembu lakokuwe babakazi kanye lomunye phakathi wethu, sikhankasa sisenza umcimbi wokudingela intandane zethu ezihlala emzini okuthiwa yi-Mustard Seed Communities ekobulawayo eWoodville. Lindawo igcina intandane ezigogekileyo.
Umamkandla uqhubekele phambili echazisa ukuthi imali abayibuthanisa sayo isetshenziswa njani.
Lindawo igcina intandane ezigogekileyo. Kulolu hlelo olwenzakale ngomgcibelo besidingela lezi ntandane imali yokuthi sibathengele wheelchair, inqola zabo zokuhamba ukuthi sibaphathise ukuthi benelise ukuhanjiswa esikolo bengachoni njalo belele njalo nje embedeni, kodwa benelise ukuthi basukumise bafakwe ezinqoleni zabo wona phela kanye ama wheelchairs baye esikolweni njalo bayayenza ezinye izinto benelise ukudlala phandle labanye abantwana.
Bathi njalo banenhlelo eziningi abazenzayo kwele Zimbabwe amakhosikazi la.
Sike senza njalo eyinye idonation sihambisa ingubo ebantwaneni intandane ezihlala emthunzini weThemba, sabatshayela njalo lezicathulo zasesikolweni, sisenzile njalo okuthiwa yi-Mother's Day lapha kade senze umcimbi omkhulu emzini wakobulawayo, sisenzela abomama bethu abakobulawayo. Lo nyaka siphakathi kokulungiselela njalo umcimbi we-Mother's Day okhona mhlaka 12 May.
Kwabamlaleleyo ngalesi sikhathi emsakazweni, uMamkandla wenza linkuthazo.
Sicela kumphakathi omuhle uZulu othembekileyo ukuthi asisize. Nxa ufisa ukusisiza, thintana lami, xhumana lami kumngwalo zami, kumakhasi ami aseFacebook kumbe kubo Instagram kumbe njalo enambeni zami +44 7796834388. Ngiyabonga Zulu omuhle ngokubambana elikutshengisileyo kulomkhankaso.
Abadala bathi sibusisekile isandla esiphayo. Kuwe babakazi ngomama abathi kuphathisana loxhasana yikho ongathuthukisa isizwe salapho abadabuka khona esikamthwakazi laloba sebehlala eBrithani abakhohlwa lapho okulenkaba zabo. Mele Studio 7 eBirmingham kwelengilandi igama lami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo, inyathelo lokungamukelwa kumklomelo weqembu lenguqu ele Capes United ngonompembe emdlalweni waleli qembu lele Highlanders ngesonto lisekelwe ngabenhlanganiso yenguqu emhlubulweni wezwekazi le-Africa ye-Confederation of African Football. UPlaxidus Jeremiah Studio 7 usethulela lolu daba.
Abe-Confederation of African Football, CAF, bathi ubeqondile uThabane Bamala ngokungemukeli ileli goal. Umkhokheli wekomiti yenhlanganiso zabonompembe kuCAF eyiyo elawula ukusebenza kwabo uIsmail Ahmed uthi phansi kwemithetho leziqondiso zomdlalo wenguqu uBamala uthethe inyathelo eliqondileyo esithi uphathe umdlalo ngokukhalipha okukhulu njalo ngunompembe ohloniphekayo ezwekazi laseAfrika olakho ukuphatha imidlalo yomncintiswano walonyaka owe 2019 Africa Cup of Nations. Nxa abenhlanganiso yakhe eyeZimbabwe Football Association ZIFA bengabanikeza igama lakhe ukuthi aphathe imidlalo yalomncintiswano. Kodwa ke abalandeli beCapes United kabajabuliswanga ngitsho lakancane ngaleli nyathelo elithethwe nguNompembe. Besithi leli qembu laqilwa ekunqobeni kulomdlalo umdlalo oweCapes United ingqikelana le Highlanders iBoso ngensonto uphele kunguchikilo bhanqa 0-0 njalo lolu lokho kuludaba egudwini lalamhla lokhu sesifike ngolesithathu kunjenje. Nimele Studio 7 ngise Washington DC ngiyo Praxitis Jeremiah.
Njomba sana mina nawe siyathandana. Inhliziyo yami ingenyako. Eyakho ngeyami. Umanye kubone ngondo yami iyapambana. Ngizizwa ngathi ngisancane ungumngani wami angisithandisayo. Uyakwazi ukuthi sele ngimile ilanga ngikushada ngesimo kuwena anytime.
Umculo ozothileyo othi owami wona uhlatshelwa nguTiny LoTammy. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteka kuzulu lesiphepho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.